tangoti tichisvika pa matapi panzvimbo yacho yakaungana marara. Tasvika pane varume nevakadzi vanga vachizviti ndeve kupolice intelligence. Vakatanga kutora madetails ema service provider atanga tatsvaga taritaripa tahaya. Vakabva pauya mukuru wemapurisa anga achizviti ndiye mukuru wemapurisa pamatapi police station anoinzwa vachatunga. Kubva ati iye une mashoko ekunzi vanzi hatifani kubvise mararaya, saka anga auya kunditora kuenda neni kumatapi police station.
Vati kudii pamasvika kumapurisa?
Kukamba yamapurisa vanditi chekutanga tinoda kuti muzive kuti hamufani kunge muchibvise marara iwayo. Kubvise marara kwenyu kunoita kuti vanhu vaungane vachiokera vachiona zvigreda zvichibvise marara, saka zvinokonzeresa kuspreadwa kwekorona. Ndikavati aiwa chinokonzeresa kuspreadwa kwekorona marara iwayo aripo, saka vabva vachinje nyaya yavo vakati tikakusiya muchibvise marara iwayo tinode kuti munge maapply police permission kuti mubvumirwe. Saka ndine order iri kunditi hamufanirwi zvachose kubvise marara munzvimbo ino yembare. Saka ibvai tutai zvinhu zvenyu muende.
Saka mazokwanisa here kuenderera mberi nebasa?
Basa hatina kukwanisa kuenderera mberi nokuti vatini pavanditora ndiri kumatapi police station pabva pasare ZANU PF youth anga achizviti secretary wembare district health nemacio pamwe chete mapurisa vasara vachityisidzira maservice providers edu. Kubva vati bai pano tinokudaidzirai vanhu vanokutemai namatombo. Saka maservice providers tatanga tahaya kubva vatiza vachienda nemota dzavo isu tiri kumapurisa. Patazobuda tatadzokuwirana navo tatitsva kundopfuurire mberi tabva tasvika pasisina vanhu, vanhu vatodzingirwa vaenda. Saka hatina kuzokwanisa kuti tiende, saka uku tatatobhadhara vanhu ivavo. Saka iko zvino taakumobhilaiza futi kuti tigone kudzoka kundoklina. Vachida vasingadi tinodzoka tondoklina.